chirwere chegore kuti chinonyanya kubata vana vechidiki vanobatwa iwone pasymptoms anosanganisira kosora, marash, atinoti macoplic spots, koitazve vanopiesa kana kudziya muviri, uyezve vamwe vanozoita kana tingati manyoka. Asi chirwere chinodzivirirwa nokubayiwa nhomba yemeasles. Usually nhomba idzi dzinobata nzwa kuti mavaccine aya anobata nzwa neinonzi MMR, inosanganisirawo mamwe maviruses anobata vana vechidiki. That's what I can say. My symptoms, they take, you know, yatingati iyo incubation period ye about 2 weeks kana kuti masvondo maviri kana munhu asangana nemunhu ane chirwere ichi kuti azochibatira.
Kana munhu akasarapiwa aita chirwere ichi, chii chinoitika?
Chinowanza kuitika, chirwere chinokwanisa kupera chega, asi sevana vatinova vechidiki vanenge vari vatingatiwo fragile, saka chinozokonzeresa kuti vashaye pamwe zvinosanganisira zvakaita sedehydration kana kushaya mvura dzakakwana dzemumuviri, nekuti rashiya inenge ichiita nekupisa muviri kuya kunoita kuti vaite yatinoti dehydration, uyezve vanozoita macomplication ekuita kana even mabacterial infection. Saka ndo zvinozokwanisa kuti vanoshaya vaya vashaye, and in terms of treatment kana kurapa kwechirwere, usually ndeyatinoti iyo supportive treatment, kuti vanhu vawana mafluids akakwana here, uyezve vawana mishonga yekudzivirira kupisa kwomuviri.
Kana mubereki akaona kuti mwana aita chirwere ichi asati aenda kuchipatara kana kuti ari kure nechipatara, changasanoita chii kusvika awana rubatsiro?
Changasanoita kupa mwana zvokudzivirira fever kana kuti yatinoti vana Tylenol, acetaminophen, uyezve kukurudzira kuti mwana awane mafluids kana ino mvura kana ari majuice here ekuti mwana aite hydration yakakwana.
Tinoona kuti chirikunzi chiri kupararira zvikuru munyika, chinoneta zvakadini kuchimisa kupararira uku?
Chirwere chinokwanisa kumiswa chose. Chinoitika ndechekuti vana vazhinji vanenge vasina kubayiwa vakasangana nechirwere ichi, chinobva chakurumidza kupararira muvana ivavo vasina kubayiwa nhomba. Sezvatinoziva, kune mamwe makereke muZimbabwe asingakurudzire kuti vanhu vabayiwe nhomba. Ndokwatinoona kuri kuita maoutbreaks akati wandei. Asi kuchidzivirira, the main treatment really, or the main way to prevent inyaya yekuti vanhu vabayiwe nhomba yeMMR kana kuti vange vari up to date nemavaccination avo evana, uyezve kana vapaita an outbreak, tosimbirira kuti vanhu vaite maisolation chisaramba chichipararira munharaunda, sezvatinoziva maisolation for matransmissible diseases.